Muchayona yita no shumba Klopas ngundu
Aika
Husmanevu Tabonga na pifaya Terrible Pangu patotombo tenza Dijiti pangu mchasenza Kutindiri munuo Ve amawe Shamuno ndibata sembwa Pangu indizere nechambwa Amai Zandanga ningori niwa magatarisira Asini zandikunda Zandangova mombe mashanga Andichasive kwa ndakananga Zota kushinga Zandanga ningori niwa magatarisira Asini zandikunda Zandatova mombe mashanga Andichasive kwa ndakananga Zota kushinga Zandatari zanzire kumawere Tawandata irakuwa iwe unyerere Ndaona chitundu musere sere Kotobori vatipane vatandi penge njere Hende baba vebenzi vari munamo Anopona ndiani zvatabatira na demo Hip hop ndipo panoshanda mutemo Suduruka mutorwa wabatire ivhumo Zvandanga ndingori niwa makatarisira Asini zvandikunda Zvandangova mombe mashanga Handichazive kwandakananga zvoda kushinga Zvandanga ndingori niwa makatarisira Asini zvandikunda Zandatova mombe mashanga Handichazive kwandakananga zvoda kushinga Zandakwira muchitima chekokwe Ndaringa divi nedivi muzere marokwe Mumarokwe ndimo mune zvikwekwe Hanzi kuti ukunde chitofamba nenhekwe Tsvimbo yasekuru inopopota Une tarenda sei uchikokota Pane pawakarasa tsananguro Tsananguro dzichakubata huro Zvandanga ndingori niwa makatarisira Asini zvandikunda Zvandangova mombe mashanga Handichazive kwandakananga zvoda kushinga Zvandanga ndingori niwa makatarisira Asini zvandikunda Zvandatova mombe mashanga Handichazive kwandakananga zvoda kushinga Zvandatarisa nzira yekumawere Tawandataira kuwa iwe unyerere Ndaona chitundu musere sere Kotobori vatipane vatandi penge njere Hende baba vebenzi vari munhamo Anopona ndiani zvatabatira na demo Hip hop ndipo panoshanda mutemo Suduruka mutorwa wabatire ivhumo Zvandanga ndingori niwa makatarisira Asini zvandikunda Zvandangova mombe mashanga Handichazive kwandakananga zvoda kushinga Zvandanga ndingori niwa makatarisira Asini zvandikunda Zvandatova mombe mashanga Handichazive kwandakananga zvoda kushinga